Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Mani rakanaka vatereri tinosangana zvakare mani ranhasi uri musi wemugovera chivabvu 25/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Tondiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Vanessa Njamisa vanoti vanoda kuti bato ravo rizvishandure kuitira kuti vatsigiri vavo vave netsika itsva. Mutungamiri weSouth Africa Vasiro Ramaphosa vanogadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika iyi paurongwa wapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukurangarira zuva reAfrica Day vakawanda vachiti varangarira zuva iri vachitambura iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC Bato rinopikisa rezapu riri kukurudzira vanhu kuti vaende neuwandu hwavo kunhandare yendege yeJoshua Mutsvabuko Ngomo kuBulawayo kuti vanochingamidza mutumbi wavaDumiso Dabengwa avo vakashaya kuNairobi kuKenya nemusi wechina vachibva kunorapwa kuIndia. Politiblo yeZANPF iri kutarisirwa kuzeya kuti voitwa gamba here renyika kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kubva kuSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West J7 abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzapu vaPatrick Ndlovu.
Pari zvino tiri kutarisira kuti mutumbo wegamba redu Dabengwa usvike muno muBulawayo mangwana nendege uchibva kuSouth Africa kuJoburg neplane iya inosvika kuno kuNatoro kuMuscat saka taronga mabhazi kuti atakure vanhu vekuBulawayo mabhazi acho asi kutakura vanhu vedzapu chete tiri kuona kuti Dabengwa akaichishana nevanhu vese kumachechi mabhizinesi vekuzvikoro nekugovernment chaizvo aishanda navo saka munhu wese tiri kumukoka kuti vakagamuchirwa kuti vapinde mumabhazi tiende kuzokambira gamba redu kuairport mabhazi acho anenge akaungana kusidwa kapas na 9 mangwana makuseni tobva ipapo in convoy toenda kuairport
saka nhasi mukatudza kuti vanhu vavaswera vachiitei
nhasi national executive committee zapu yasangana zvokutanga mashure kwenhamo iyi Saka vakaronga dzama komiti kuti abate basa rino, waitwa komiti retransport, relogistics, republicity. Iyezve tikasarudza imwe nhengo kuti iwe ishande neliaison nemhuri yekwaDabengwa. Sezve mhuri ndiyo yakarasikirwa fesi, saka tinofanira kuti tione izvozvo. Saka vanenge vachizvida ndozvatichaita. Saka tasarudza mukwevu kuti atimire ikoko kumhuri kuti toita madiro avo emhuri
iko zvino vanhu vakaungana kupi
iko zvino vanhu vakaungana imba yaDabengwa number 39 Diamond Avenue ku4 Winds kuBulawayo kana uchienda nematopos road unodarika mashops aya anozi retreat inoverenga lane second left 10 otena ipapo oenda yebichana pa 200 meters imba iri kuright second intersection iri kuright ndoDiamond Avenue basho ipakona ipapo
mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzapu vaPatrick Ndlovu vachitaura vari parunhare vari muBulawayo na Blessing Zulu West Studio 7 Zvarwa zveZimbabwe zviri pagungano remazuva matatu reZim Expo kuChicago. Gungano iri rinoitwa kamwe chete pagore paine makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga kana kuti Miss Zimbabwe USA pageant. musika wokutengeserana mitambo yenhabvu nezvimwe. Gore rino vaimbi vane mukurumbira Cindy Munyayi naJustSignal vanenge vachifadza vanhu kuZim Expo yegore rino. Bato reMDC riri kushambadza dzavo kekutanga kuZim Expo apo rinenge richitengesa zvinhu nekuzivisa vanhu nezviri kuitwa nebato iri. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu West Studio 7 abato vamwe vari kutungamira urongwa uhu uye vari sachigaro veMDC East Coast District muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Gore rino tiri kushambadzira musangano weMDC chinova chinhu chekutanga kubva Zim Expo yakaestablishwa muno muUnited States of America. Ndogore reduwo rokutanga, ndo mukana watawana wokutanga wokushambadzira bato reMDC. Saka tinenge tine regalia yebato reMDC, matishes, maballpoint pens nezvimwe zvakadaro, uye tine information cards anotaridza kuti sei munhu angada kujoina MDC zvikonzero zvingakwezva vanhu kuti vajoine MDC. Uyewo tine link, online link yokuti kana anoda kutojoina angasati ajoina anobva atojoina chiripo ripotyo.
Muri kutambirwa sei?
Ndinoona tiri kutambirwa zvakanaka. Kungoti tichiri kutanga, vanhu havasati vanyanya kutanga kutenderera tenderera nokuti zvinotanga in about 30 minutes time. Asi tiri kutoona vauya kuzotsigira vakawanda chaizvo vatiri kungosangana navo.
Saka kuZim Expo sei zvakakosha kuti munge muchishambadzira ikoko?
KuZim Expo kwakakosha nokuti muno muUnited States ndiyo yoga nzvimbo orobato rinogona kutipa mukana wokushambadza zvinhu zviri maererano neZimbabwe, tichishambadza zvine mutsindo. Nokutoti kutoti Zim Expo zvinotobva pakuti Zimbabwe, saka musangano wokushambadza wezvizvarwa zveZimbabwe. Saka isu sebato reMDC tirivo vana veZimbabwe, saka ndo pane hama dzedu dzatingasangana nadzo nezvizvarwa zveZimbabwe.
Nengo yeMDC, Dr. Gadziro Gwekwerere, vachitaura vari parunare vari kuZim Expo Chicago na Blessing Zulu West Studio 7. Tichiri panyaya yeZim Expo yegore rino, Blessing Zulu abatawo chimwe chizvara cheZimbabwe chabva kuPittsburgh vakuda kwasho chisepo kuti tinzwewo kuti zvii zviri kuitika kwavari.
Needed a time out kuti ndisangana nevanhu vangu kumusha. Tinkoshoko kuti ndigesadza, ndigemazondo, tinwo chibokusupa nekungoti tionane tingoziyana zvavanhu vekumusha sezvo tiri kunongo tiri kumasango uku kwatinge tichitsvaga tsvaga mudzira dzakasiyana. Saka ndauya kunongo ndokwandiri kuonawo ndashamwa ndaona nevanhu vakatiza navo kuhit nevamwewo vanobva kumaraini kwandakakurira. Saka tongotambira zvedu.
Makakurira kupi?
Ndakakurira kumabhuku nekubudiriro.
Asi pane zvamuri kushambadzirawo here mukoma kuda kana kuti muri kungosangana henyu nevamwe?
Ndiri kutongosangana nevanhu vangu nevamwe nechitotengo zviri kutengeswawo nevamwe kuno kukana zvavanazvo. Ndaona vanhu vanotumira zvinhu kumusha vane business iroro. Saka ndichingobvunza kuti saka ndadawo kuti muriwo tuhembe twanguwo kumusha vanhu vanopfekawo vachishambidzika. Ndakutokwanisa kunge ndichitumirawo navo zvatingaziye kudhara bhati izvo zvakuziziya bhokosi kunoko kwandauyawo.
Tichitarisawo zviri kuitwa ikoko, mungati ndiwo zvama muchitarisira here? Zvakarongeka zvakanaka?
Mune zvese zvinenge zvichiitika ka zvinhu zvafamba zvemene zvakanaka patiri so far. Turnout iri right vanobva kuvakawanda wanda. Saka nekuronga kwavakaita kwacheko kwa I think zvinenge zvakarongeka, even though it might not be perfect but zviri kutoshanda because tiri kufara stere nehama neshamwari.
Vakuda kwase chisepo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugungano reZim Expo kuChicago vachitaura vari parunare na Blessing Zulu West Studio 7. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vagadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika iyi paurongwa hwapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira vaEmerson Mnangagwa. More Blessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
I, Matamela Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa.
VaRamaphosa vatoreswa mhiko yavo pamberi pevanhu vanodarika zviuru makumi matatu, avo vanosanganisira vatungamiriri venyika dzemuAfrica nevamiririri vedzimwe nyika muAfrica nemhiri kwemakungwa. Vachitaura pakutora mhiko, vaRamaphosa vati vachaedza nepose pavanokwanisa napo kushanda nenyika dzemuAfrica mukuunza runyararo pamwe nekupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji.
They are eternally grateful to all year for the sacrifices and tireless contributions by your people and government to the liberation of our land.
Varamaposa vatoreswa mikopa zuva reAfrica Day zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo dzakaitwa munyika dzakaona bato reAfrican National Congress richikunda. Nyanzvi mune zvematongerwe enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vati Varamaposa vanofanirwa kuona kuti kuchanhembe kuAfrica kwaita budiriro panguva iyo vanenge vari mutungamiriri wenyika.
President South Africa Varamaposa kuti utungamiri hwayo huve nechokuita nekubudirira kwesubregion yeSADC. Vanofana kubudira pachena vamunangagwa kuti dambudziko romuZimbabwe harisi dambudziko reekonomi, idambudziko repolitics dzakadhakwa.
Vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire, mauto haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika uye kuti sarudzo dzose dzinoitwa munyika dziitwe zvine jekerere mukati. Sachigaro Zimbabwe Exiles Forum va Gabriel Shumba vati vane chirimbo chekuti kuvepo kwa Munangagwa paungano iyi kuchavapa dzidzo inokosha mumatongere avo.
Chikuru chatingadzidza paukama hwenyika mbiri idzi ndechekuti Varamaposa vakanga vari vamwe vaitungamirira yatingati national dialogue yaiitwa kubatanidza ANC nemamwe mapato kubvisa nyika iyi kubva kuutapwa hweapartheid. Saka chunu chatinoziza kuti chikuru kutaurirana kana naurirano inodiwa kuti ifambise nyika mberi.
Vashuma varumbidza South Africa nekuita sarudzo dzakachena izvo vati zvinofanirwa kunge zvichidzidzwa neZimbabwe.
Sarudzo yakaitiwa yakaitwa murunyararo, izvi zvino zvinogona kudzidziwa kubva kuSouth Africa neZimbabwe. Runyararo rwaguna zvatinoona kazhinji panoitwa sarudzo kumusha
kubva pakawana South Africa kuzvi tonga muna 1994 nyika iyi yaita vatungamiriri vana vakasarudzwa nevanhu vanoti mushakabvu Nelson Mandela, vaThabo Mbeki, vaJacob Zuma navaCyril Ramaphosa. Kunyange hazvo vaHalime Mohlande vakambofana kubata chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaMbeki pachigaro muna 2008. Izvi zvinosiyana zvikuru neZimbabwe iyo yakaita mutungamiriri mumwe chete vaRobert Mugabe kwemakore makumi matatu. Ndaka Mirra Studio 7 mu Pretoria, South Africa. Dini Mo Blessing Munjoma.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukurangarira zuva reAfrica Day. Vakawanda vachiti varangarira zuva iri vachitambura. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaLovejoy Rupato vati zvinosuwisa kuti nyika iri kurangarira zuva iri munyika muine kupesana munyadzi zvematongerwo enyika. VaRupato vati vanhu vanofanirwa kubatana munyika zvozotekeshera mudunhu reAfrica rose. Izvo zvatsigirwa navaQFood gara mushoma ava vati havaone chikonzero chekupemberera zuva ranhasi sezvo dzimwe nyika dzemuAfrica dzichiregerera zvizvarwa zvemuZimbabwe panyaya dzekugadzirisa zvinetswa zviri munyika.
No reason to celebrate Africa Day because the region of Africa, as far as we Zimbabweans are concerned, we are not going to be able to do it. Saga, we are going to support the system. Saga, to celebrate Africa Day, to celebrate Africa.
VaChristopher Magaso vati hapana kubatana kwechokwadi muvanhu vemuAfrica umo mune zvowanikwa zvakawanda asi vanhu vacho vachishupika.
If really economy can support was there in Africa, as Africans, and that's still with
us. Ramagaso vati dai nyika dzakabatana mudunhu reAfrica dzingadai dzakagadzirisa matambudziko ari munyika munyaya dzezvematongerwo enyika ayo vati ave nenguva.
Ah, vaifanira kunge vakarizvova nyika tiri muno muZimbabwe kudhara. But you know, it seems as if even neighboring countries they are benefiting from that.
Mukuru weZimbabwe Peace Project muzvari Justina Mukoko vati kushayikwa kwezvinhu zvinodiwa mukurarama kwemunhu wese kunotyora kodzero dzemunhu, izvo vati hazvienderane nemweya wekubatana muAfrica. Mumashoko awo pa urongwa wakucherechedza zuva iri wakaitwa neZuro gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiswa moyo vakati vanofara zvikuru kuti African Union inogara yakamira neZimbabwe nguva dzose. Asi vamoyo vakashushikana zvikuru netsaona dziri kugara dzakavhiringa dunhu reAfrica zvikuru rekuchamhembe uko kwakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zuva reAfrica Day rave nemakore makumi mashanu nematanhatu richirangarirwa kubva pakaombwa boka reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya yeAfrica Day, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaCharles Mutama varatidzira nhasi muWashington DC vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. VaMutama, mungatiudze chaizvo kuti chinangwa chenyu changa chiri chei chekuratidzira kwamaita muWashington DC?
Chinangwa changu changa chiri zvikurusa chekuratidzira kuti muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka, nokuti utongi hurimo panguva ino ndewe Mauto. Mauto ndo ari kutonga Zimbabwe, uyezve haana kurespekta kodzero dzevanhu kuburikidza kupfuura kwaakaita vanhu musi waAugust 1. Saka ndachikurudzira zvikuru African Union, Southern African Development Community, kuti dziwanikwa dzichipindira dzigobatsira Zimbabwe nekutambura kwaita vanhu veZimbabwe, pangava panyaya dzekodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda, pangava panyaya dzeupfumi, kuti hazvina zvina kumira zvakanaka. Tichitarisa mapato anoita zvematongerwo enyika kuburikidza iro reZANU-PF, harisi kuda kucherechedza bato reMDC rinowanikwa ririro rine mutungamiriri rakavhoterwa nevanhu 2.6 million, asi tiri kuona humwe utungamiriri hwakapikisa pasarudzo dzakaitwa, asi havana kana munhu mumwe akavasarudza, asi ndo vari kuwanikwa vachitaura nemutungamiriri weZANU-PF Mr. Mnangagwa.
VaMutama, ndivanani vanga vari panzvimbo pamanga muchiratidzira? Manga makwanda zvakadii?
Panzvimbo yatanga tichiratidzira ndandiri mumwe chete wekuZimbabwe anga achitaura nhau idzi dzekututsumwa kwevana vemuZimbabwe. Rimwe gurumwandira rose ranga riri December 12 movement ranga achiti iro masanctions anofanira kubviswa, rawanikwa richikakavadzana neni kuti ndiri kuitei ipapo, ndiri kuda kudzosera nyika kuvarungu. Ndikati kwete, ZANU-PF ndoiri kudzosera nyika kumachinese nemarussia.
Aiwa, tinotenda VaMutama nekuva nemukana nokutaura nesu, tichivimbawo zvakare kuti zuva renyu ranhasi rinopera zvakanaka. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaCharles Mutama vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Mutungamiri weMDC Vanessa Nchamisa vanoti vanoda kuti bato ravo rizvishandure kuitira kuti vatsigiri varo vave netsika itsva yekukwanisa kugarisana nevamwe zvakanaka, kunyange hazvo vaine pfungwa dzinenge dzakasiyana nedzavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Zvuru nezvuru zvevatsigiro yeMDC zvaungana munhandare yeAscot pakuvhurwa zviri pamutemo kwekongresi yebato iri. Mumashoko avo pamusangano uyu vaChamisa vati bato ravo rave rimwe remapato ezvematongerwo enyika makuru muAfrica, vakatenda vatsigiri vavo nerutsigiro rwavo. VaChamisa vati vanoda kuti bato ravo rive netsika yekuve nevanhu vanotambira pfungwa dzinenge dzakasiyana nedzavo senzira yekusimudzira utongi hwejekerere, uhwo vati ndihwo hunopa hwaro hwakanaka hwekuti nyika ibudirire. Vati vatsigiri pamwe nevakuru vakuru vebato vanofanirwa kusiyana nekutsvaga zvigaro vachishandisa mari.
Mutungamiri kana asina kuita zvakanaka, chinja maitiro. Ndosaka muchiona chinovhota kumaMP kana muMP asina kukumirira, chinja maitiro. Purezidendi kana asina kutungamirira zvakanaka, chinja maitiro. Provhinzi yachiavena kasatungamira zvakanaka.
pamatambudziko ari munyika vachamisa vati anopera chete kana makakatano ari pakati pavo nemutungamiri wenyika agadziriswa. Vavimbisa vatsigiri vavo kuti kana Congress yapera vachaita zvose zvavanogona kuti vamunangagwa vabvume kuti munyika muve nesarudzo itsva dzakachena. Vati hapana bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kuona serinonzi ndiro rine kodzero yekuita madiro ajo jina nenyika.
Tungobva paCongress pana sunga hwani sunga dhaze hakurarwe zvavonzwa kuti vanosunga. We are ready, some of us. You can't arrest me for saying people must be happy. Nyika isi yemunhu. This country does not belong. Hakuna party never titled this as Zimbabwe. Hakuna political party ine right yokuita zvinhu zvainoda nevanhu.
Vachamisa vapawo ruremekedzo rwavo kumutungamiri webato rezapu vadhumiswa Dhavengwa avo vakashaya nemusi wechina vachiti muenzaniso wemurwiri wehondo yerusununguko aive nezvido zvevanhu pamoyo. Vachamisa vati vakarwira rusununguko kusanganisira vamunangagwa vanofanirwa kuchisira mukana weutungamiri kuvanhu vechidiki kuti nyika ikwanise kuenderera mberi kwete kuda kuramba vari panyanga nekusingaperi. Pfungwa iyi yange yabudiswawo na Robert Kyagulanyi Sentamu avo vanozivikanwa nezita rekuti Bobi Wine vanove mutungamiri webato rinopikisa rekuuganda avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi. VaWine vati nyika dzakawanda muAfrica dziri kutadza kubudirira nekuda kweutongi hwerudzvanyiriri. Ishe Nhlahla yamangwe ndiweni avo vange varipowo pamusangano uyu vashora vatongi vematare nekupa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo vakatiwo zviri pachena kuti vachamisa ndivo vanodiwa nevanhu vakawanda munyika izvo vati zvakafanana nekuve nehurumende mbiri. Mumiriri weNorton mudare reparamende Vatemba Mliswa avo vataurawo pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vachamisa navamunangagwa vagare pasi vataurirane. Izvi zvatsigirwawo navaJealous Mawarire vebato reNational Patriotic Front. Musangano uyu wapindwawo nevamiriri vemapato anopikisa vekuKenya kusanganisira vaBabu Awino veOrange Movement Democratic Party nevamwe. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington. Nasi taisa rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo avo vanova ivo mumwe wemadzimai vanova varwi vehondo yerusununguko uyezve vachirwira kodzero dzevanhu munyika. Nasi tiri kukurukura naamai Dongo pamusoro peAfrica Day uyezve nemazwi avo enyaradzo kumuri yavadhumiso Dhavengwa avo vakatisiya. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Dongo. Mungatitsananguriro kuti zuva iri reAfrica Day rakakosha sei nyanya kunemi sevarwi vehondo yerusununguko.
Africa Day izuva rakakosha muno muAfrica. Zvinoenderana nekurusununguko rwevanhu vemuAfrica mese, kunyanya madzimai vakanga vakadzvanyirwa zvakasimba zvekuti vashoma vaiwanika vari munyaya dzematongerwo enyika. Izvozvi zvava kuwanika munyika dzese. Hamuna nyika dzisina madzimai akati kuti akuva mumadare eparamende. Nemamwe madzimaiwo vaakuridha maprivate sector. Nemamwe madzimaiwo aakutungamira kana mapasta chaiwo. Madzimai akuwanika ari pese pese panenge pachiitwawo mabasa anoitwa nevarume aakuitwa pamwe chete varume nevakadzi. Iyezve Africa Day inoda kuti ticherechedze kuti isu identity yedu tiri chiitiranani muno muAfrica. Tiri maAfricans, saka tinofanirwa kuremekedza unhu hwedu nekwatakabva.
Zuva iri rinosvika panguva iyo vazhinji munyika vari kurangarira vaimbova murwi werusununguko uyezve vari mutungamiri wezapu vadhumiso Dhavengwa vakatisiya. Mazwi api amungapa enyaradzo?
Vadhumiso Dhavengwa ndinoziva kuti ironda guru rasiyiwa noti muZimbabwe chete but muAfrica is the whole. Saka mazwa angu kunyara zande kuti vadzimiso dzabengwa zvinangwa zvavakarwira nepazvasarira zvinofanirwa kutorwa zviendeserwa mberi nekuti vadzimiso munhu anga asina chinepfu vakaramba vachingoshingirira kukurwisa kuti vaone kuti muno muZimbabwe ruzhinji rwava neupenyu huri nani. Saka naizvozvo mazwa ndingangotaura ndeyekuti vadzimiso ngavazorove murugare. Ziya nguva yedu yekuti tinyatsobatana. Tabatana todzokera futi padrain board toona kuti patakanyanya kukanganisa ndepapi uyezve zvinogadziriswa sei. Ndokuti tinyaradze mweya yevanhu vakaita savana Dzimiso Dzabengwa naLookout Masuku anatongogara vese. Kuvanyaradza kunga tagadzirisa zviri kuda kugadziriswa munyika ino yeZimbabwe.
Kune madzimai mamwe akateerera pari zvino zvii zvamungavapewo semazwi eshingiso panguva iyo zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyika panyaya yezveupfumi.
Ini chandinoda kutaura kune madzimai ndechekuti madzimai igare uziva kuti pakaita zvirwere madzimai ndivanotambudzika, pakaita nzara madzimai ndivanotambudzika. Asi kazhinji madzimai akapererwe nepfungwa. Hapana mwana anorara nenzara pana mai kunze kwekuti kana paina baba chete. Saka naizvozvo ndoda kushingisa madzimai kuti nguva inei yakaoma. Katiite mabasa emaoko.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebasa rakaitwa nehurumende ichishanda pamwe chete nesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rekuburitsa magwaro ebumbiro remitemo weZimbabwe ayo akanyorwa nemitauro gumi nemishanu inoshandiswa munyika inoti Chirungu, Chishona, Ndevele, Soto, Chewa, Nambia, Shangani, Venda, Tonga, Tswana, Ndau, Chibarwe, Kosa, Khoisani, pamwe neKalanga. Mukutarisa nezvebasa iri, tabata sachigaro vesangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMakoni.
Notenda.
VaMakoni, nhasi tiri kutarisa danho rakatorwa nehurumende ichishanda pamwe chete nesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kunyora bumbiro remitemo richiiswa mumitauro inoshandiswa neveruzhinji munyika. Imiwo sesangano rinoshandawo neveruzhinji munotambirawo sei?
Iri danho rakanaka chose. Sokuziva kwenyu, Constitution yeZimbabwe, malanguages anokwanisa kuita 16 anorecognizwa munyika yedu yeZimbabwe. Akarecognizwa muconstitution imomo. Saka ranga riri danho rakanaka iroro kuti vatranslate constitution iyi kupinda mumitauro yakasiyana-siyana yakawanda yakadaro iyoyo. Vatanga zvakanaka, asi zvavanofanira kuita zvikurukuru zvokuti ivo sevatungamiri venyika vachitanga kurarama constitution iyoyo.
Tichitarisa vaMakoni, ibumbiro remutemo irori paranga ringori murimi rwechirungu nechizezuru neisindebele, ranga riri bumbiro ranga richiwanikwa here neveruzhinji?
Constitution yanga isiri kuwanikwa zviri kore nemunhuwo zvake. Yanga iri constitution yekuti wakaendawo kuparlament unogona kubudawo nayo, wakaendawo kune mahofisi egovernment kumatunhu ikoko dzimweni dzenguva unogonawo kusangana nayo. Asi vanga vasati vatanga chirongwa chokutofamba vachipa vanhu maconstitution iwawo.
Mataura nyaya yekuti ringe richiwanikwawo nemuzvikoro, muri kutaura here kuti ringe richidzidziswa sechimwe chezvidzidzo muzvikoro kana kuti ringe richingowanikwa kuti vana vanogona kunge vachingoriwana vachiwana makopi?
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chako. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soko isika tisenda bako VOA ndebele.